mochiziviso iji kambani inoti erikuda kumisa mabasa vanozvipira voga kunyanya vaya vave nemakore ave pedyo nekuenda kumushikandigere ichiti iri kuda kutora danho iri nekuda kukomerwa nemamiriro eupfumi hwenyika asi vashandi vakawanda vataura nestudio 7 vanoti chirongwa ichi chinogona kusiya vazhinji vakatarisana nenhamo yekuzoriritira mhuri dzavo nekuti vanopiwa mari yemushikandigere yemunyika yemaRTGS iyo yavanoti haichina simba mutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vashandi pakambani iyi resugar milling and allied workers union vamoses chivanga vanoti vanoona kuti vashandi vazhinji havasati vasvika pamakore ekuenda kumushikandigere vatsamiswa basa vopiwa mari shoma isina zvainobatsira navo
nyaya yeretrenchment yatasangana nayo sevashandi muno mutongati yeletu zimbabwe kune vamwe ava vane makore mashoma vari vashandi mari yacho ishoma kana takatarisana neRTGS kuti maRTGS aya hakwanisi kuti uwane kurarama kwakanaka asi dei anga iri hard currency at least unogona kurarama zvakanaka asi kumushandi chirongwa ichi itsvimbo mugotsi nokuti kana zvadai zvinoratidza kuti mberi kunoenda uku kuchatozouya retrenchment chaiyo because iyi vakaiti inonzi voluntary separation
vamwe vashandi kunyanya vemabasa epasi akaita sekutema nzimbe muminda vanoti chero vakapiwa mari dzemushikandigere vanozotadza kuriritira mhuri dzavo nekuti mari yavanotambira ishoma zvikuru mumwe mushandi aramba kudomwa nezita rake anoti chirongwa ichi chavanyangira vasina kugadzirira nekudaro vanotyira kuzotambura vamiswa mabasa
isu tinoti zviri kuda kuitwa izvi zvisati siya tiri parumhananzombe nekuti mukatarisa vazhinji vedu muno kuchikoro chako chaiko takatikundikanei osika tichoita basa iroro rekucheka nzimbe saka tikanzi tamiswa basa nhasi kwatichida kunotsvaka kwekuchinzi nodiwa 5 levels zvamwana nga choda a level saka zve zvakatiomera zvisingaiti asiwo tiri kuona kuti iyo kambani iri kuchemawo kuti tiri kutorerwawo lendi yedu imwe nemusangano saka chirongwa ichi chichatiomesera zvikuru kwazvo
mutauriri wekambani yetongat hulet muzvare adlaid chikunguru vabvuma kuti vari kuita chirongwa ichi vachiti chakanangana nevava nemakore akawanda vari pabasa kuti vanozorora zvakanaka
tongat hulet zvechokwadi iri pavoluntary separation program iyi programu iyi tiri kutarisira kuti vaya vanga vagara makore akawanda tinovashandi vachione over 40 years vachishanda muindustry inoiyi saka tiri kuda kuvapa mukana vashandi ivavo vagara pabasa nguva yakareba kudaro nevamwe havo vashandi vanoda kuti vatorewo mukana uyu vaende on a voluntary separation yatiri kuita iyi It's not a retrenchment as such, it's just a voluntary separation. Iri amicable, yatiri kuti kune vashandi vedu vaya vagara makore akawandisa vari kuda havo kuchienda kumushikandigare ngavatore package yatakavagadzirira inoita kuti vakwanise kuenda kudzimba vagonotangawo mamwe mabasa emaoko nekuriritira mhuri dzavo vachikwanisawo kuemploya vamwe vanhu
asi vamwe vashandi vanoti pazvurushano zviri kurongwa kumiswa mabasa vashandi vashoma shoma vave kusvika pamazera ekuenda kumushikandigere uye vazhinji vachiri vechidiki vane mhuri diki dzichiri kuda kushandirwa mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munyika rezimbabwe congress of trade unions kana kuti ZCTU vapita mutasa vapomera hurumende mhosva yekuondonga nyika zviri kuita kuti makambani avhare nekumisa vashandi mabasa
hapana chimwe chinoratidza kuti nyika yaondongwa ikonomi yaparadzwa hurumende yaparadza nyika neikonomi haisi triangle chete iri kumisa vashandi mabasa kwese kwese vashandi vari kumisa mabasa vemumahofisi vemumabhengi vemumahotera hakuna kuri kusara chinorwadza ndechekuti vashandi vava vari kumiswa mabasa varikuenda vasina chavanacho nekuti varikupiwa mari isingabatsiri uye shomanana nokuda futi kwemutemo wakaiswa nehurumende weLabour Act Amendment number 5. Saka vashandi havana kana kodzero yavachinayo munyika inei vadzorerwa kuRhodesia kwaibatwa vanhu nhapwa ndozotadzorerwa futi kuita. Saka iko zvino munoona kuti vashandi vavachashayiwa mari dzekuendesa vana kuzvikoro kurapisa vanorwara kana kutobva ikoko kuenda kwavanofanira kunogara zvichatonetsa.
Kukutarizi vashandi nemabasa vapo mazima vange vasiri kudayira runhare mbozha yavo kuti tinze divi rehurumende panyaya iyi. Asi vashandi vakawanda vanoti kumiswa mabasa chirwadzo chikuru apo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jini Godfrey Mutimba.